manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kurume 23 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi mutungamiri wenyika nebato rezanupf vaemarson mnangagwa woita musangano wavo wekupedzisira pamberi pesarudzo dzemaby elections nemusi wemugovera asi bato rinopikisa recitizens coalition for change rorambidzwa zvakare kuita musangano nemapurisa kuepworth mangwana mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kumusangano wakakosha weNATO nhasi kunozeya kurwiswa kuri kuitwa Ukraine neRussia iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC mutungamiri wenyika nebato rezanupf vaemarson mnangagwa vaita musangano wavo wekupedzisira kuchitungwiza nhasi pamberi pesarudzo dzemaby elections dziri kuitwa nemusi wemugovera atanga kutaura pamusangano wekuchitungwiza uyu mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga
Tono vota zvakakwana. Tinoino vota tese zvakakwana here? Aiwa handei tinoita izvozvo. Nyika inovakwa nevene vayo. Hakuna munhu achabva kunze kwenyika yeZimbabwe kuzovaka nyika ino. Tisu tinoivaka, tisu tichabvisa tsvina yese iri kuyerera iyi. Tisu tichavaka migwagwa iyi tisu tichaita kuti titi haiwa Zimbabwe kana Jehovha akaburuka kudenga anoda kugara munyika ino yeZimbabwe
vamunangagwa vakurudzirawo vanhu vemuchitungwiza kuti vavhotere bato ravo rezanupf
ikanzurudzi inoita kuti vanhu vashaye mvura ukwachikorekita marets ikanzurudzi inoita so zvinoita flow ikanzurudzi marabish haiti collect poor roads ikanzurudzi iyoyo tawana mukana uno wokuvhotera avo vanokwanisa kusvitsa mashoko kuvatongi kuti zvinhu zvigadzirike gore inovuya muna 2023 tinenge tine general election yekuti makansila ose anenge achivhoterwa patsva saka tine chitiko zvino mweya wasatani wakambi wauya nokuno watoti mweya waregion ngautame matiri tovhotera makansila zedu toita meya wedu weZanupf makansu zedu Harare kansu chitungwiza kansu yava yedu
vamunangagwa vavimbisawo kuti vachabatsira vechidiki vanenge vachida kuzvivambira mabasa avo emaoko
vechidiki tine maprograms akawanda atinenge tichiita fund mukaita gurupu rei rechidiki mukafunga zvamoda kuita munouya neronga romusangano kana neronga rehurumende from local government yedu tinokutsigira kuita maprojects
sarudzo dzemaby elections dziri kutarisirwa kuitwa musi wemugovera kutsiva vakadzingwa mubato reMDC Alliance vachinzi vave kutsigira mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa uye kutsivawo vamwe vakafa Mapurisa anonzi arambidza bato Citizens Coalition for Change kuenderera mberi nemusangano waro wekutsvaga rutsigiro kuEpworth mangwana panguva iyo dare redzimhosva raturawo mutongo wekuti mapurisa asavhiringidze musangano webato iri wanga uchiitirwa mumusha wetafara nhasi. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anonzi anyorera bato reCCC nhasi achiramba kuti musangano wanga uchiita kuitwa kuEpworth mangwana nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabhai elections dziri kuitwa nemugovera uenderere mberi. Tsamba yanyorwa nemapurisa iyi inouyawo panguva iyo mutongi wedare raMajor Street vananzi Ncuve vatura mutongo nhasi wekuti mapurisa asavhiringidze musangano webato reCCC kutafara uyo wanga warambidzwa zvakare nemapurisa. Tsamba yemapurisa kurambidza musangano wekuEpworth iyo iri mauko yeStudio 7 yanyorwa naChief Superintendent C. Muzivi inoti mapurisa mazhinji atoendeswa kunzvimbo dzichavhoterwa nemugovera saka hapana mapurisa anozokwanisa kuchengetedza runyararo pamusangano weCCC uyu. Mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo rinofanira kupiwa mukana wekutsvaga rutsigiro sezviri kungoitwawo bato reZANU PF iro rapeta misangano yaro yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo idzi nhasi vachiti zvokuvarambidza kuita misangano izvi zvinoita kuti sarudzo dzisafambe zvakanaka.
Atisi kufarira electoral playing field tose tinoziva kuti pane rally yange yakagadzirirwa kuti itwe kuEpworth mangwana asi mapurisa ari kunzi abana kana kuti ataura kuti rally iyoyo haifaniri kuendera mberi nokuti havana man power vataura zvakare kuti ma security reasons asi vasina kuzodudzira kuti ma security reasons acho ndeapi.
Muzvare Mahere vati bato ravo rava mubishi kutora matanho pamusoro pekurambidzwa kwaraitwa kuita musangano wekuEpworth uyu.
Panguva ino nyaya yacho iri kumagweta vanhu vachazoziviswa kuti rally yacho ichandira mberi here kana kuti kwete.
VaChamisa vakamborambidzwa nemapurisa kuita misangano nevatsigiri vavo kumarondera Gokwe, Binga nemasvingo asi misangano iyi yakazoenderera mberi kuBinga nemasvingo chete mushure mekunge bato reCCC raenda kumatare. Muzvare Mahere vati havasi kufare nedanho ratorwa necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission rekubvumidza munhu mumwe chete chete paanenge pachivhoterwa anenge akamirira munhu anenge achikwikwidza musarudzo dzemabhai election nemugovera. Zeki yazivisa kuti kunyange pachibvumirwa kuti vari kuvhoterwa vave nevamiriri vanokwana vatatu munhu mumwe chete ndiye chete anobvumirwa panenge pachivhoterwa panguva imwe chete. Muzvare Mahere vati danho ratorwa nezeki iri hariwirirane nezviri mubumbiro remitemo uye vati pane zvakawanda zvinofanira kuvandudzwa zvinobata nyaya dzesarudzo. Zvisinei nekunyunyuta kuri kuitwa neCCC mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo ragadzirira zvakakwana kupinda musarudzo dzemusi wemugovera.
Musangano wakagadzirira kumaconstituents ose ari kukondestiwa zvekare vanhu vangangoda kuziva kuti maconstituents ese aya in case kune vanga vakanganwa maconstituents aya anga ari mumaoko eMDC Alliance anga ari mumaoko emafactions avo asi nokudaidzana kwavakaita long factional grounds vachidzingana kuparamende isusu seZANU PF tiri kupinda kuuya kugadzirisa a legacy of failure yakatiwa neMDC maguta.
Vamugwadi vati wobato ravo harinene mafambisirwo anoitwa basa neZEC vachiti chavo kutaura neveruzhinji kuti vagovavhotera nemugovera vatiwo nyaya yekuti mapepa ekuvhotera hana ruvara runozivikanwa nevatsigiro vemapato haisi nyaya nechekuita navo sebato vachiti ZEC isangano rinoshanda rakazvimirira
izvo zvokuti handiani achauya kuvhotesa kana kuti pepa racho ndererudzwai hatitarise izvozvo izvo ibasa reZimbabwe Election Commission saka hatina chokuchema because tinongoziva kuti kana tiri tichifamba navanhu tichahwina nokuda kwavanhu kana vanhu vati havane mangwe mafungiro tichangozviona musi wa 26 March.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZEC vaJasper Mangwana avo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kunyange hazvo komisheni yavo yanyora padande mutande rayo reTwitter kuti mutemo hausungire komisheni yavo kushandisa ruvara runenge ruchishandiswa nevanenge vachikwikwidza uye komisheni iyi yatiwo vachange vachimirira vari kukwikwidza musarudzo idzi kana kuti mapolling agents vanosungirwa kusvitsa nhona dzavo kumukuru anenge achitungamira nyaya dzekuvhota panzvimbo dzinenge dzichivhoterwa uye kuti vaite zvinhu zvisingazoita kuti panenge pavhoterwa nemunhu musi wekuvhota uyu pazivikanwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Dare Ramaja Street Muharare, nasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso va Godfrey Karembera, vanozikanwa nekuti madzibaba veshanduko vebato Citizens Coalition for Change, vakasungwa vachitsvagira bato ravo rutsigiro Muharare, ndokurohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Godfrey Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo, mutongi wedare amai Barbara Mateko vati vakarembera, avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko, vanofanira kugara pakero yavakapa kumapurisa, uye vanofanira kunomhanyara kumapurisa kukamba yeguruve police station, kaviri pasvondo nemusi wemuvhuro nemusi wechishanu chega chega, kudzamara nyaya yavo yapera. Dare ratiwo vakarembera, havafaniri kuvhiringidza vafakazi panyaya yavo. Gweta ravo vaDoug Coulthard vati kunyange hazvo chikumbiro chavo chekuti nyaya yavakarembera iraswe chisina kubudirira, vanofara kuti vabhadhariswa mari yechibatiso.
So he will now be released. He is of course still at Parirenyatwa Hospital, but he will no longer be in under prison guard today.
Mudzimai wavakarembera amai Enya Musora, avo vange vari mudare nhasi, vaudza Studio 7 kuti vanofara zvikuru nemutongo wapiwa nedare. Vatiwo kunyange hazvo vakarohwa zvakanyanya vave nani. Vakarembera vakasungwa nemusi wechina svondo rapfuura vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa, vachipomerwa mhosva yekuzvidza mapurisa nekuvati imbwa, asi mamwe mapurisa akavaudza kuti vainge varoverwa nyaya yekupfeka zvipfeko zvebato ravo reTCCC. Asi vakarembera vari kuramba nyaya iyi vachiti vakasungirwa zvisina maturo, uye nezuro vakaisa chikumbiro kudare chekuti nyaya yavo iraswe sezvo vainge vagara muusungwa kwenguva yakapfurikidza. Asi dare harina kutambira chikumbiro ichi, uye ratambira zvakataurwa nevachuchusi zvekuti vakarembera vanofanira kutongwa sezvo paine humbowo nevafakazi zvinogona kuvabatisa nemhosva. Vakarembera vachadzoka kudare musi wa19 kubvumbi, apo pachatanga kutongwa nyaya yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi maviri nevapfumbamwe, kana kuti 5429. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Uwandu hwevanhu vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 wakawedzerawo zvakanyanya nezuro, sezvo vanhu zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu nevatanhatu nevaviri, kana kuti 13662 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Izvi zvasiya vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi mana nematatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 3,443,832. Nemusi wemuvhuro, hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba ichienda munharaunda dzakawanda. Mukuru munyaya dzekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanoti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba.
Ndizvo zvacho zvatagara tichingotaurira mhuri yeZimbabwe kuti bayirwa jekiseni iroro. Vamwe vanga vachifunga kuti ukabayiwa asi tikungonaka, vamwe vakabayiwa asi vari kungorwara. Zvechokwadi zvinotozivikanwa kuti hazvirevi kuti kana wabayirwa hamuchatorwari chirwere ichocho, unogona kungochirwara. Asi chinhu chikurukuru ndechekuti wakabayirwa wese, kana pawakachirwarawo hawarwarisi zvekupinda muchipatara, hawarwarisi zvekuti vanogona kusvika pakufa. Ndo saka maakuona nhamba dzaakutaurwa dzichidaidzirwa neveutano dzichipangidza kuti wacho vari kunyanya kupinda muchipatara vanenge varwarisa vanenge vasina kubayirwa jekiseni iroro. Saka tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti onai ikazvitogera ichikutaura izviya, dai makabayiwa jekiseni iroro nhomba iyoyo, mungadai musingazosviki pakurwara zvekupuwa mubhedha kana kurwara zvekusvika kuti munotofa nechirwere ichochi.
Totarisawo nyaya yekubaya vanhu katatu kana kuti booster, zvinenge zvichifamba sei papa?
ndizvozvo zvinenge zvichifamba zvakanaka chaizvo. Ini munotoziva kuti patakatanga tichingobayira nhomba yekutanga, nhomba yechipiri, asi zvakazongorwa kuti zvinenge zvichivakangokodzera kuti papera nguva yakati kuti vanhu vanofanirwa kubayirwa futi nhomba yechitatu. Zvakangofanana nemamajekiseni ese anobayirwa vanhu, ekuti kunyanyanya majekiseni anobayirwa zvirwere zvinenge zvichitenderera nemavhairasi, kuti gore negore unogona kunga uchitofanirwa kubayirwa futi. Panika iwana flu waya, munoona vanhu vachibayirwa nhomba idzodzo gore negore. Ndo kutoti boostering kwacho kwetiri kutaura ikoko. Dai zvainzi unongobayirwa gore one hauchazombofa wakabayirwa zvakare upenyu hwako hwese. Ndo kutaura kuti hapana booster, asi nepamusana pekuti zvinotozivikanwa kuti papera nguva yakati kuti kuprotect kwakaonenge wakaitwa kunenge kwakunga kupera, saka unofanirwa kubayirwa futi imwe nhomba. Ndo booster inotaurwa iyoyo. Asi chinhu chikurukuru zvakanyanyisa ndechekuti vanhu vabayirwe nhomba yekutanga, nhomba yechipiri. Ndo yatiri kunyanya kumhanya nayo zvakanyanyisa, kana futi kuti aivo vanenge vakufanirwa kubayirwa nhomba yechitatu iyoyo booster, ndavauye futi tinongo vabayirawo.
Saka nhomba dziripo, vanhu ndo vari kutoita havashomu.
Nhomba dziripo zvakanyanyisa. Isu sekuziva kwamunoita, patakatanga chirongwa chedu chevaccination muna February 2021, hatina kumiramira zvaiita dzimwe nyika. Maafrica tichambomira tichatozopuhwa nana nhingi, tichazodai akwete kwete hama neshamwari. Isu takatoisa mari dzakati kuti pasaidi sekutaura kwatinongogara chichiita, yatopfuurikidza $100 million yakashandisa kungotenga mavaccine chete. Pane zvino mavaccine edu akawanda etinawo etiri kushandisa, hatisi kumboona tichitadza kuzobayira vanhu. Tiri kuda tichibayire kana mavaccine tinawo, vanhu havasi kungouya zvavo, kwete nekuti havasi kuda kubayiwa. Tinotoziva kuti pane kamwe kastudy kakaitwa kanonyewe PEC kana kuti global team here inoongorora zvecovid-19 muna September 2021, ichibvunzabvunza muno muZimbabwe ikaona kuti over 92% vanhu vari kuti vaccine kana riri point inoda, asi hawasi kubuda muZimba kana kuuya, nekuti hawasi kufunga kuti chirwere ichi chakanyanya kusimba zvekuti chinge wakanganisa. Iye tinoti risk perception yakadzika.
Zvikamu zvingani kubva muzana?
Yakaonekwa iri only 25%. Saka kana munhu achipupa kuti hapana zvandinoitwa nechirwere ichochi, kana pari kuti vaccine kana riripo baya izvenyu, haanyanyovhunduka zvekuti rega ndibve ndanobayiwa zvino iko zvino. Anenge achifamba kuti ndichazoenda hangu next week, kana kuti mwedzi unouya. Ndo saka nhamba dziri kuramba kukwira, nekuti vanhu kana po vari kuda kubayirwa havasi kubuda muZimba, nekuti vari kufunga kuti chirwere chinenge chapera ichi.
Mukuru munyaya dzekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vari parunare muHarare. Asi vaimbova gurukota rezveutano muhurumende mubatanidzwa, vari munyori munyaya dzezveutano mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Dr. Henry Madzorera, vanoti zvakakosha kuti vanhu vapiwe ruzivo rwakakwana nezvenhomba dzecovid-19 dziri kushandiswa munyika, kuti vaite chidokwa-dokwa chekuda kunobayiwa.
Chekutanga ndechekuti tinoshuvira zvikuru hurumende kuti ibudirire mublitz yairi kuita ivaccinate vanhu vanodarika 10 million sekurunga kwavakaita. Asi chechipiri ndechekuti vaccine hesitancy yakawandisa yezvino muZimbabwe. Vanhu vane samudza vanoita musoro mavo kana vachidecida kuti vanobayiwa here nhomba kana kuti kwete. Vanoenzanisa kuona kuti benefit yacho yakamira sei tichienzanisa neuipi wevaccine. Uipi tiri kurora maside effects akashata, benefit tiri kurora kushanda kwayo vaccine kuti ine efficacy yakadini. So some iri kuitwa musoro mavanhu inenge iri kuratidza kuti izvo maside effects akatiwandisei.
Izvi zviri kubva kupi chaizvo, Dr. Madzorera?
Izvi hazvisi zvinhu zvakapublishwa nehurumende kana kuti zviri mumaofficial papers, asi zvinhu zvinokurukurwa maraini vanhu vachitaura. Indakabayiwa ndikazorwara chakati, indakabayiwa ndikaita chiveve, indakabayiwa ndikanzwa musoro ndikazodai. Izvozvo ndo zvakakosha zvinofanira kuadreswa nehurumende.
Asi munoona chirongwa chichibudirira here ichi?
Kubudirira chaiko chaiko pa blitz inoyi, hatisi kuda kuita maprophets of doom, asi tichingoona zviri kuitika hazvibetseri kana vasina kuadressa vaccine hesitancy nezvikonzero zvayo. Vachangobaya vanhu kuda 1 million zvapera zvakadero. So ngava adrese shuwira zvevano nyaya yekuti nomba iyi inoshanda here, nomba iyi maside effects ayo yakamira sei. Vachipublisha regularly, tava ne more than 1 year tichibaya nomba, tofanira kunge tane umbo hwakakwana hwekuti inoshanda here uyezve maside effects akamira sei.
Dr. Henry Madzorera vanga vari parunare kukwekwe. Vatereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi miya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kuBrussels nhasi, uko vari kuenda kunoita musangano nenyika dziri mugungano reNATO. Vatungamiri ava vari kutarisirwa kunokurukura nyaya yeRussia yekurwisa kwairi kuita Ukraine yakonzera kusagadzikana pasi rose. America iri kutarisirwawo kuwedzera zvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzedare reparamende muRussia. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutarisirwawo kuti vachataura nevatungamiri venyika dzemuNATO ava mangwana vari pavhidhiyo. Patopera mwedzi hondo iyi ichirwiwa uye zvinonzi mauto eUkraine ave kutora dzimwe nzvimbo dzakambenge dzapambwa nemauto eRussia, zvopa kuti Russia ishandise ndege kubomba mamwe maguta. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti zvuru nezvuru zvevanhu mudunhu reCabo Delgado muMozambique zviri kutiza misha zvichitevera kurwiswa kwazviri kuitwa nemamwe magandanga. Vanhu zvuru 30 vanonzi vatizira kumuganhu weMozambique neTanzania, uye bazi reUnited Nations rinoona nezvevapoteri rinoti riri kutsvaga rubatsiro kuti rivape matende zvekudya nezvimwe zvinodiwa muupenyu. Komiti yeSenate inoona nezvemutemo muAmerica iri kuenderera mberi nhasi ichibvunzurudza amai Ketanji Brown Jackson kuti ione kuti votambirwa here kana kuti kwete kuti vave mutongi wedare repamusorosoro remuAmerica reSupreme Court. Vakatambirwa vanenge vari mudzimai wekutanga wechitema kuva mutongi mudare iri munhoroondo yeAmerica. Kuona kukwira kwezviitiko zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dzemabi elections dziriko nemugovera uno, nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dziri mudunhu reNorth America dziri kubatana nhasi manheru enguva dzekuAmerica mukunamatira kuti sarudzo idzi dziitwe murunyararo zvisina mhirizhonga. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dziri kutungamira munamato uyu pasi pegungano rekunamata rinonzi North America pamabvi, uye dzinoti munamato uyu ndewezvizvarwa zveZimbabwe zvese zvisinei nekuti ndezvebato ripi kana kuti zviri munyika ipi. Imwe nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America iri kubatsira kuronga munamato uyu ndiDr. Gadziro Gwekwerere. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata amai Gwekwerere kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano uyo.
Kuchaita munamato nhasi online burikidza nezvakafungwa na champion in chief president Nelson Chamisa pavakataura pagungano rakaitwa nesondo yapfuura kumasvingo, vachikurudzira vanhu kuti vaungane vatsanye nokunamata pazuva ranhasi vachinamatira runyararo nokugadzikana kwezvunhu pasarudzo dzichaitwa musi wemugovera. Saka ndivo zvatiri kufamba nazvo izvozvo.
Zvinobatsira chinyika izvo munamato izvo zvamuri kuita, tichiona kuti muri kunamata muri kuno kuAmerica sarudzo dziri kuitwa kuZimbabwe.
Munamato hauna distance, there is no barrier. Kana tichitaura naMwari, Mwari vari pese kana mumvura kana pope. Saka kana tichinamata tinoona mata kumusiki unova Mwari kana kuti Jehovha. Saka vanonzwa vanogona kubata chiro situation iri kuZimbabwe isikanyengetera tiri kuno.
Mataura imi kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakakurudzira kuti vanhu vanga vachinamatira runyararo. Munamato uyu wakangonangana nenhengo dzebato renyu chete here kana kuti munamato wevana vese veZimbabwe vari muno muNorth America?
Munamato uyu ndowenyika yese, kana vari kuZimbabwe kana vari kunoku. Kana daivo vamwe vemarudzi vakadawo kutijoina zvinenge zvakangonaka.
Tichitarisa minamato yamuri kuitira nyika, muri kuona here paine shanduko munyaya dzekugadzikana?
Tiri kuona paine kugadzikana nokuti kubva pangoita mhirizhonga yakatora upenyu kukwekwe hatina kuzoonawo imwe, nokuti isu chitendero chedu tinovimba nokubhilivha kuti Mwari vanounza masolution. Saka kwatiri tiri kutoona zvichitotishandira nokuti pakava nekudzikama kubva pamhirizhonga imwe chete iyoyo yakatora upenyu hwemunhu.
Todzoka kumunamato uriko nhasi, Dr. Gwekwere, mungatsanangura pamusoro pemunamato kuti vanenge vachida kupindawo muminamato iwoyo vangakubatai sei?
Vanoda kujoina pamunamato iwoyu pane link yeZoom meeting yatiri kusekulata, uye vanogona kuiwanawo nepfenyuro yeChange Radio yatinofambidzana nayo. Saka vanenge vakangosununguka kuti vajoine, kana kuti vanoda kunzwisisa vanogona kufona panhamba dzangu note 347-208-7244.
Mune vamwe vamuri kushandawo nawo here vanga vemakereke kana vemamwe mapoka nemasangano pakuronga munamato iwoyo wanhasi wekunamatira runyararo pasarudzo dzemabyelections?
Hongu tinavo, tina vafundisi zvizvarwa zveZimbabwe vanotosvika kana gumi vachange vachitibatsira nokutiparidzira uye nokutitungamirira mukunyengetera ikoko. Vafundisi ava vanobva mukereke dzakasiyana siyana dzakafanana neUnited Methodist, Methodist nedzimwewo dzakangosiyana siyana.
Nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America iri kubatsira kuronga munamato wekuti sarudzo dziitwe murunyararo. Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunare kuFlorida muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika naHPM nhasi, tiri kutarisa nyaya dzesarudzo dzemabyelections, kumborwiswa kunonzi kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe kuSouth Africa, uye zviri kuitika kuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 919 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Munangagwa voita musangano wekupedzisira pamberi pesarudzo dzemabyelections nemugovera. Asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rorambidzwa zvakare nemapurisa kuita musangano waro kuEpworth. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voenda kumusangano wakakosha weNATO kuBelgium kunozeya nyaya yeRussia yekurwisa Ukraine. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuMbimbitho 2022 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala endlela eqondile kumbe layo. Hey lo bugilimbane phakathi kasazi. Kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayivuniyo yielding into utayizana uPM.
Ibandla leZanu PF liqhobe umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owaye ngumongameli athe uxhasa leli bandla.
Omunye angaba ngaphandle omunye abe phakathi kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela bangahlali bonke phakathi. Kodwa lanxa kule COVID kunjeka kufanelanga kusweleke i-agent yephathi ethile kumbe ye-candidate ethile phakathi ku-polling station ngokubungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa. Kungaswelakala labo bantu lolu ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Amabandla aphikisayo asola iCommission eZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa ongupolling agent endaweni zokuvotela. Umongameli Joe Biden wele Melika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano weNATO. Udaba ekudwini luyimpi yaseUkraine. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Ibandla leZanu PF liqhobe umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla ngoba kuyilo alaziyo kusukela ezalwa. Asizweni ekhuluma kulo mhlangano.
Pamerine Zanu PF Pasine Manu.
Lo umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kaMuyi owayengumongameli yena obesemhlanganweni we-rally yeZanu PF namhla eHarare. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela leli bandla uchothoze ibandla le-Citizens Coalition for Change ngathi yikwehluleka ukwethulela abantu emadolobheni eliwakhokhelayo imfanelo zabo. Ngakwelinye icele, umthethwandaba uvumele ibandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube umhlangano ebeliwuvinjelwe eTafara eHarare ngesizathu sokuthi eleZanu PF lalo beliza kuba lowalo endaweni efanayo. Ibandla leli lithi lenqatshelwe njalo ukuqhuba umhlangano walo e-airport eHarare yokusasa. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Maire utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyasola ukube livinjelwa imhlangano ngesizathu ezehlukeneyo lize livunyelwe yimthethwandaba. Uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe aliphiwa ithuba elifanayo elokukhankasa njengeleZanu PF lamanye amabandla. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe amathuba okukhankasa engabe efana yini kumabandla wonke.
Akufanani ngicho ngoba ilizwe leli sibona ngathi kusiya ngalaba ababusayo bona beZanu PF ngabe yibo bodwa abalelungelo lokwenza zonke into zompolitiki emphakathini. Ngomlomo bayakhuluma sibili bathi hey ilizwe leli lo lalo lelungelo lokwenza kufunayo angene eqinjini alifunayo elandela right of freedom of association. Kodwa lokho babonga ukukhuluma ngomlomo ngoba bona bazibona beyibo abanikazi belizwe leli engathi ngesilungu bathi kungathi balama title deeds elizwe leli ngobana leli balothi ayi-CCC abafunda kulizwa ngalo ngitsho lisetshenziswa yilabo osongqondongqondo babo ukuthi khangelani eZimbabwe kumi kanje kodwa eqinisweni vele kabafuni. Yikho besuka bechitha le mihlangano ye-CCC yokukhankasela lona ukhetho lolo ngomgqibelo. Yikho besha shaya labantu bebopa labantu ngezizathu ezivele zingekho nje vele akulanto othwa iyalinganiswa la akula ngicho ngoba uzwa la zinkokheli zakhona sengitsho la umongameli lo msekeli wakhe bavele bakhuluma ulaka olumangalisa besethusela abantu bamabandla aphikisa ikakhulu i-CCC labo bayakwazi bayazibonela ukuthi abantu kabasabafuni nxa abantu bengasafuni ungazi baphoqelele ukuthi benzeni asoze bavume kuzaphela kuphela umbuso kantando kayiphikiswa abantu bayawuqeda nxa bengasakufuni
sibonile njalo indodana kamuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe urobert junior Mugabe esithi usekela ibandla lezanu PF libone ngani kwenzakalani lapho
lo ujahe umtaka Mugabe lo Robert Junior angazi kangikholwa kahle kade sibili ukuthi uzinikele kuleli bandla lezanu PF kodwa ke phela ibandla lezanu PF lilo lunya lwemamba ezihotsheni iyakwenzela okunye izanu PF ngakuphuca nje lalokho okuncane olako bawudinge lamacala bayephanda lamangcwaba balethe lokunye okuningi umfana lo mina ngombono wami uzama ukuthi avikele inotho yakwabo ingabe yatholakala ngendlela eqondileyo kumbe layo yayilobugilimbane phakathi kasazi kuba khona kwakhe kakuntshintshi lutho ngoba abantu into abangasayifuniyo ayisiwo mabizo abantu abantu abasela ndaba lokuthi uthi Mugabe uthi Mnangagwa uthi bani abantu into abangasayifuniyo yiyeli into kuthiwa izanu p f bangabuya bonke abantwana bezikhulu zezanu bayitshaya izilogani khona emhlanganweni yakhona kakuntshintshi lutho urobert junior engxenye bamcebisile ukuthi bonakala emphakathini bonakala egcekeni usisekela ukwenzela ukubana lokhu elilakho kube yizinto elizazigcina mina ngikho engakubona nje ngoba nxa uyise wafangalene indlela engasayifuni laleyo zanu p f yena umfana lo utsho nxadilo lodwa ibandla alazi kuyazikhanyela nje ukuthi umfana laphana ucatsha ngomunwe ukuthi hhayi nje ngedlulise isikhathi avikele le notho yakwabo kodwa eqinisweni uyise wafa engasayifuni yena uzayifuna njani into eyahlukumeza mhlawumbe yazabangela lokwedlulula kwayise emhlabeni kangikhola ukuthi uqinisile lizaba nje lokuthi uthwani uzobatha gugugu abantu kuthuliseke nje bazidlele lokhu ababevele bekutholile uyise saphila
lo umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga le-CCC esixoxelaye esegwanda Ikhomishini yelawula izokhetho elizweni yeZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba ngosuku lokuvota ngomgqibelo ozayo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela emele oncintisayo endaweni yokuvotela i-polling agent abamabandla aphikisayo bayakusola lokhu kodwa abezanu PF bona bathi kabalankinga ngenguquko eyenziwa ngabezek uMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo
AbeZEC baveze lokhu encwadini yabo abayithumele abamabandla azaphatheka kukhetho lwangomgqibelo mhlaka 26 Mbimbitho eye 2022 Electoral Manual. Umqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana kuZANU PF uMnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi akubakhathazi lokho osekuvezwe ngabeZEC phezu kwalabo abamele babe khona bemele abancintisayo ama-polling agents.
Saka hatina chokuchema because tinongoziva kuti kana tichifamba navanhu tichahwina nokuda kwavanhu. Kana vanhu vati havane mangu mafungiro tichangozviona musi 26 March. Tinovimba rutsigiro rwatinaro rwakakwana kuti hwini zvavo.
Silalutu esikhala ngalo thina ngoba siyazi ukuthi sizonqoba ukhetho masi zenza okufunwa ngabantu. Nxa abantu bengaba leminye imicabango siza kubona lokho mhla ka 26 March. Sinethemba lokuthi lolo sekelo esilalo luza kwenza sinqobe izo zonke izikhundla kulolu khetho akasilani lokuningi thina.
Kuthi isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, uNkosazana Fadzai Mayere, uthi bakhathazekile ngokwenza kwabeZEC esithi balobufakazi bokuthi sebebhale bekhalaza ngendlela abenza ngayo.
They've also instituted new rules that don't accord with the Constitution. For example, that there can only be one polling agent per candidate. We all know the huge task of a polling agent, which is to monitor. They start their work very early and end very late. It's just unsustainable, unlawful, unprocedural for one to be limited to just a single polling agent.
Sebenzisa imithetho emitsha engahambelani lesisekelo sombuso. Umzekeliso ngokuthi sebesithi bona kuzovunyelwa kuphela i-polling agent eyodwa ukumela umuntu wayo oncintisayo. Sonke siyawazi umsebenzi walaba abantu ukuthi umkhulu okungakanani wokuba lilihlo lalabo abancintisayo. Baqala umsebenzi abanye bonke bengakaqali kube yibo njalo abaphuza ukuqeda vele akusebenzi lokho.
Enye ingcwethi kwezokusebenzisana loZulu owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association NACORA, umnumzana Efidlela Ncube upha umbono wakhe phezu kokuqatheka kwama-polling agents lapho ukhetho luqhutshwa.
Ama-polling agent aqakathekile ekuvoteni ngokuba angamehlo alabo abancintisayo, angamehlo alabo ama-political party ancintisayo. Ngakho kumele babe khona kuso sonke isikhathi. Omunye angaba ngaphandle, omunye abe phakathi, kuvele kuyakwenziwe ngaleyo ndlela, bangahlali bonke phakathi. Kodwa lanxa kule COVID kunjeka kufanelanga kusweleke i-agent iyephathe ethile kumbe ye-candidate ethile phakathi ku-polling station ngokuba ungamehlo alabo abafuna ukuvotelwa. Kungaswelakala labo bantu kulula ukuthi ukhetho lurigwe luhambe ngendlela engafanelanga.
Asisanelisanga ukuzwa umbono wabe-ZEC njengoba isikhulumeli kule nhlanganiso. Ukomishina Jasper Mangwana ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yabulenjini eye WhatsApp lanxa ubufakazi bebuveza ukuthi ubeseyifundile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Joe Biden weMelika usukume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano oweNATO. Inkokheli yeNATO ikhangelelwe ukuhlaziya ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia, osekubangele ukuthi umumo emazweni amaningi omhlaba ungami kuhle ngoba kukhuphuke intengo yamafutha ezimota lentengo yempahla zonke ezitolo. Elemelika likhangelelwe ukwengeza lokuqinisa izijeziso zenotho ezethiswa ele Russia. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine ukhangelelwe ukukhulumisana lenkokheli yeNATO enkundleni yobulenjini be-intanethi emhlanganweni lo. Impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isile nyanga iqalile, njalo kubikwa ibutho le-Ukraine selithatha ezinye indawo ezasezithethwe ngele Russia. Live talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe yasabehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ithi kule nkulungwane lenkulungwane zabantu abahlala esigabeni seCabo Delgado kwele Mozambique esezivalekele imizi kulandela ukuhlaselwa kwalesi sigaba ngabalwa becatsha abokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Abezomvikela kulesomalia abalondoloza umvikela esilindweni sendiza mthina enkulu yalelo lizwe esigodlweni iMogadishu babikwa belwisane kanzima lexoku lamadoda aze ehlomile ezama ukuhluthuna i-airport leyi izolo. Umsakazo kamabonakude owe-TV ubika ukubana ababutho leSomalia babulele abantu ababili abakade bekuleli xulu labalwa becatsha beqembu ele-Al-Shabaab elihlasele izolo. Inhlanganiso elawula ezokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Human Rights Watch elesigodlo sayo kwele Melika ibike izolo ukubana kulamakhulu lamakhulu abantu abamabandla ezombusazwe aphikisayo ababotshwa bavalelwa emajele okweminyaka emithathu edlileyo bengaziwanga emthethwandaba, abanye behlukunyezwa betshaywa kwele Uganda. Lezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo zibikwa ziqanise ngamandla ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngomnyaka odluleyo oka-2021. Umongameli Macky Sall leSenegal ukhuthaze abebhanga elincedisa amazwe omhlaba eleWorld Bank ukuthi liphathise amazwe awezwekazi leAfrika kuhlupho abhekane lazo ezidalwe yimpi yase-Ukraine. Lokho kuphume emhlanganweni lentathela izindaba izolo ngemva komhlangano ophathelane lezi msebenzi wamanzi owe-World Water Forum owenzelwe esikolweni selizwe lakhe iDakar. Abantu abale midududu bakwele Sudan abaningi babikwa bezinikele imidududu yabo kungelambadalo ukuthi ithwale abantu ibasa ezibhedlela. Abalinyazwe ekutshengiseleni okuqhamuke ngomnyaka odluleyo abantu besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso kulelo lizwe ngabebutho. Isisindo semali yakwele Gipite sibikwa sehle kwethusayo saya kumapawundi phose amashumi amabili 18.50 pounds nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Lokhu impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kwaqalisayo ngenyanga edluleyo. Ozomabhizimusi bakwamanye amazwe babikwa sebesusa izimali zabo emabhanga lakumankampani yalelo lizwe ngemva kokuqhamuka kwale impi.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Sipho Ngulube osebenza kwele South Africa. Umnumzana Ngulube ubuhlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permits uthi usezaqala ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngenxa yokuthi ilizwe leli lizavala uhlelo lwama-special permits ngompalakazi lonyaka. Asizweni exoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Sisalindile abanye abambalwa embazi yasebeqalisile but abakasubmit usebenzile iprocess yakhona, so asikakwazi ama-requirements exactly ukuthi nxa susiya submitha akufunekani. So yikho lathi singani siselokungabaza okuncane, but ezisoon masinyane sazama unge
iye kwini okwenza ukuthi lingani lingakaqali kanti salingathola amaphepha ngikhona kumbe kumele kuhambe njani?
Ye, into enkulu vele ngamaphepha angikhona, i-qualifications, ama-requirements, izidingo abazifunayo. Asikalo iqiniso kahle kahle ukuthi sikhwalifaya kuwapha ama-permits. Ngabona abantu abaningi basabanjwe yikho khona lokhu.
Khona vele bafunani, bafuna ukuthi lingene kuwapha ama-visa wezithi lihlale khona.
Ama-mainstream visas Dube yila avele khona, avele ngamuntu wonke, kufana lokuthi abantu ama-work permit ayabefuna ube ma-qualifications athize, njengoba kukhulunywa ama-special skills, kumbe ama-relatives permit, ube lomuntu omaziyo ozalana laye kumbe awomtshato, into ezinjalo. So abaningi bethu asivele kasiqualify khona lapho ngabantu ababezimele. Wonale sasiwatholile ama-special permits kwakube yi-amnesty nje, kwavulelwa nje wonke umuntu. So nxa sesithi yabuyela ngale nxa bengasenzelanga okunye okungcono ukuthi basehlisele izidingo, kutsho ukuthi kuzaba nzima vele.
Manje-ke nxa kungaba nzima khonapho kungawoma sibili izagcina lisenzani babankulu?
Kunzima ukuthi ngakubekani ukuthi bhadle ukuthi sizakwenzani Dube, sizakubona sesichaphile. Kodwa nxa sokuvele sokwehlule kutsho ukuthi iningi vele loba abanye sizabuyela ekhaya ngosesibadala phela ukuthi sibone sesigijimisa sihlala sesigijima silabantwana. Nxa ulapho ulabantwana usuphila iligali, labantwana kutho ukuthi babeziphila iligali, but iningi labantu ngibona ukuthi vele bazazihlalele baphile ngempilo yona lavele iphilwa ngabanye, ngoba i-majority vele a good fraction yabantu bekhaya abalapha vele baphila bengalalutho.
Singathi khonoko kuhlupha kanganani kulokhu?
Kuyahlupha Dube, ngoba emsebenzini kunzima ukuthi bakurejiste, loba ungaze ube nemali ukuthi ube ne-bank account kunzima. La kuthi njengoba sikhuluma ngabantwana, abantwana ukuthi barejistre ezikolo kuyi-challenge. Angaze arejistre ezikolo uma sokufika isikhathi sokubhala ama-exams kuba nzima. Angaze abhala ama-exams ngoba umthetho kahulumende uyala vele ukuthi umntwana angabhala. Angaze angabhala athole isithupha, but akula way forward, akula ndawo ayitholayo, akula msebenzi awutholayo ngoba akalayo into emnika imvumo yokuphila la.
Singathi kathesi-ke kume njani njengoba lisalungiselela ukuthi liqoqe amaphepheni ngemfanelo? Singathi ngamabhenki lokho lisenelisa yini lokuthenga izinto ngezikweledi into ezinjalo ezitolo ezinkulu kuhamba njani?
Hayi, okuningi kusese normal. Kwake kwaba lokuhicihici khona phana ngoNovember kusanda ukwenziwa ama-announcement, ngoba ama-announcement akhona ayengacaci kuhle. Kodwa after uhulumende seclarifyile, amabhenki ayemukela sibili, hhayi siyabhenka, siyathenga, senza konke, siyaqhubeka ngempilo njengoba nayo injalo. Okusalayo ukuthi nje nxa uvele uzazi ukuthi isikhathi sakho sesiphelile, uyakulovalo wena ngokwakho.
Emsebenzini-ke lidonsa njani khona?
Ha, le msebenzini abelungu indawo eningi, thina sinje abakasibuzi lutho, kodwa uyareporta nje ukuthi ulesi mesinje, abaningi vele abakasibuzi lutho. Asazi sokusiyafika u-October, November, yikho kuzahlupha khona. But abaningi abelungu bakuthatha ngokuthi vele sizazama khona yona le process esizayizama. I think nxa sesehlulekile yikho lapho sokuzakhanya ukuthi kuya ngaphi. Amakhampani amaningi asezaveza ukuthi what action abayithatha, ngoba ngicabanga ukuthi lo hulumente uzabe sebafaka i-pressure njengoba sikubona okwenzakalayo konke ku-ground. Le mthetho yephalamente bayipasisa nansi kwenziwa ama-announcement asikawezi ukuthi ayangaphi, but ayenziwa ama-announcement ngokuqatshwa kwabantu bangaphandle. Kwanto siyafika ngale komnyaka, ihafu yomnyaka uJune, July, siyabe siyabe sokucaca ukuthi emsebenzini kwenzakala.
Ye,
kodwa manje kusenoma.
Ye, ubuyele ekhaya ke ngikulume, nanto ukudaba khona. Ungabuyela sungaka, uyabuyela ufike wenzeni, uyaqalisa ngani?
Ah, sesigugile, dube siza kwenza ngathi sisahlala lapha, nxa ungasasebenzi, sokuza sifosa ukuthi sibuyele ekhaya. Thina vele sebantu sesingale kwa 50, kuya kutsho ukuthi sisekhaya siza kwenzani. So kumele umuntu azilungisele. But abantu abancane, sinabantu abancane lapha abalama 2019, ama teenagers early 20s, even abantu 30s baza kuya ngapha, bayahlala khona lapha, iqiniso nje siyalibalekela, bazahlala ngoba abantu abala ekhaya kulanto abangayenzi. Thina lati ekhaya sabe sisikhaliswa isimo ukuthi usuhamba nje ukuthi uye lima ingadi le, ulime emasimini, otherwise kuyabe kungasela future.
Ye, phose lokugcina nkulu.
Hayi, siyabonga baba Dube, sikhuthaza labo abantu bakithi ukuthi bazame, loba kunzima kodwa sizama uku-applya. Ngangcono ubayi-regreta usuke wazama phela, singaveli sishe sitshedele khathana, ngoba siyasazi isimo sekhaya ukuthi sinzima. Sithembeni ukuthi lo hulumende walapha kukhona okunye aza kwenza, ngoba nangu uminister uyakhuthaza ukuthi si-applye. Akakaze atsho ukuthi xa bembuza abemidili yatsho ukuthi abantu aba-apply.
Lo ngumnumzana Sipho Ngulube, isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 kuband le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethwelela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izehlakalo esezibone owayengumongameli weBotswana umnumzana Ian Khama ebaleka elizweni siyahlala kwele South Africa lokubotshwa kukasibalukhulu wamapholisa kuyonale iviki sokuthiye iningi okugoqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bezibuza ukuthi kambe ilizwe leli elaziwa ngokuthula selingenwe yini. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron khonale eBotswana.
Ukhama ukhala ngokuthi uyahlukunyezwa ngosesikhundleni khathesi umongameli Mokgweetsi Masisi. Ukhama wabalekela kwele South Africa ngomfumfunya kenye esithi impilo yakhe isengozini njalo lokhe engakaphenduki. Ngempela viki kubotshe abafowabo bakakhama ababili, kukanti ngolwesibili usibalukhulu amapholisa umnumzana Kiabetsi Mahope laye uthethwe ngabomthetho. Ukhama uyetheswa umlando wokugcina izikhali zempi, ubudlelwane bakhe loMasisi sebaba munye kusukela ngo-2018. Uthi uyakwazi ukuthi uMasisi nguye ongemuva kokubotshwa kwabafowabo njalo sezimisele ukuphindela ekhaya.
I'm even more motivated to attend now, to return now, especially what has happened to my brothers. I need to get back home to ensure that we end this criminal activity, that we end this criminal that is going on in our country. Botswana needs to be free again.
Umnumzana Edward Robert isikhulumiso gatsha lwabacuphi bensitha ule Directorate of Intelligence and Security DIS uthi bayenza umsebenzi wabo kungela abandlululo. I-DIS yiyo ebophe abafowabo bakakhama kanye losiba lukhulu wamapholisa.
In a constitutional democracy such as is the case in the country, institutions of state
elizweni lombuso wabantu elifana lelethu sisebenza ngaphansi komthetho. Ukhona nayo ulazo indlela zokuthola usizo uma singasebenzi kuhle.
Abe Zimbabwe lobotswana bafana lomnumzana Gift Moyo baselibe mangile ngokuguquka kwezombusazwe elizweni leli elaziwa ngokuthula.
Mina ngombono wami ikho ngithi ukuthi ngabe bayilungisile bona vota khona ngale yangaphumeli phandle yazi yafika emaphethelweni ukuzilizwe leli liqhubeke lilizwe elidume ngokuthula nangokuzwisisana. So nxa sokusiba nje sesigcina labantu bengasaboni kahle ukuthi kade ukuthula kwakhona ke sokusiba yikuphi manje ngisokungene lowo ngoba sokuthi ngokuqale ngena njalo sokuthi lowo ngokuqale phuma.
Umnumzana Ntokozo Thebe uthi ngombono wakhe umongameli Masisi uzama ukutshengisa uZulu ukuthulisana lenkohlakalo. Uthi lokhu kwenziwa kulelinye ilihlo kukhetho lesizwe luzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024.
Kubanjwa ingqondo zabantu for voting ngoba amavoti aseduzana. For voting the accurate person abamfunayo nge the way acting yokusebenzisa ama-powers of which besiyazi iBotswana peace bucket yase Africa in terms of politics. But lokhu abakuqalayo khanye kuzaba nzima.
UMasisi lokhama kabakaze bephumele egcekeni ukusho ukuthi babangani kodwa abasiki bebunda bathi mhlawumbe kuba khona ngesikhathi ukhama eseqhubela uMasisi intambo zombuso ungahambanga kuhle okwafaka uMangoyi phakathi kwenkwilimba. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisaron kwele Botswana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave.
Ngakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla lezanu PF liqhube umhlangano we-rally namhla eHarare lapho umnumzana Robert Mugabe Jr. indodana kamoyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe athe uxhasa leli bandla. Bayayisola abamabandla aphikisayo ikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ngesinqumo sayo sokuthi ngomgqibelo kuzavunyelwa ukungena umuntu oyedwa kuphela ongu-polling agent endaweni yokuvotela. Umongameli Joe Biden wele Melika kume namhlanje elubhekise eBrussels ukuyaphatheka emhlanganweni wamazwe akumanyano weNATO. Udaba egudwini luyimpi ephakathi kweUkraine neRussia. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.